Zvinoratidza kuti vamugabe semutungamiriri wemayunivhesiti nezvikoro zvedzidzo yepamusoro munomunyika havana hanya nesu. Vanonga vachinaona futi hee vachiti vanotumira vana vechikoro ikoko, asi munomu vari kukonewa kugadzira mastandards ekuti tisvikewo kune ana futi hee wavo, uye mari dzavari kushandisa kuti vape vanhu mascholarship kuna vana futi hee imari dzokuti dzikashandiswa munomunyika zvinokwanisa kutosimudzirawo dzidzo yedu.
Zvakajeka here kuti zvinofamba sei pavanhu vanosarudzwa kuenda kufort hee kwacho?
Ndezvimwe zvinonyanya kunetsa. Kune kuchinda hama dzavo uye hama dzevanhu vanovashandira, zvine chioko muhomwe mukati neruzivano kwakanyanya.